ndifuna mumuphi simamone akukundwa then friends ori mukamupa ine ndikwana ne ndimamune wake uja
Wait, I'm not going to do it.